harpoon. Murume mukuru, varume vakuru munenge peresei.
Kusanyara, 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 kusanyara. kusanya iwe kusanya iwe.